manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF waConstantine Chiwenga Vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaEmerson Mnangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburiswa bvunzo dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekwetsapa Cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZifa neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF vati zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati Congress yezanu PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira zanu PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzezanu PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navaMnangagwa nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiriri webato uyewo ndivo vachamirira zanu PF musarudzo dzemutungamiriri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo asi nyongo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vativo vaMnangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri wezanu PF vaChris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vaMnangagwa semutungamiriri wezanu PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, endi vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vaMnangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, endi zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yezanu PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongress iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi. Saka maprovinsi achazowana nguva yekutsanangura kuti tisakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vasinza vachinza vakwikwidzwa, vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress, vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU-PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU-PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 18 takavarova iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU-PF. Congress yeZANU-PF inopera mangwana masikati, apo pachaziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Navatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti tinashe mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mdimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Konzepta Ngwerume. Avo vabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vafeni chirairo vati vana ava vangazvipomerwa mhosva yekuwanika vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaendera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa, mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga, asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa, asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho icho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please faedza kuinvestigeshwa ivo maticha nezimseki.
Vana vari kuwanikwa vane bvunzo mazinare mbosha zavo, iyo mapepe mfunzo idzi. Asa tabuliswa, shiripa mtemo uye mfunzo idzi nisari za nyorwa, mano nziva wandisa gorerino, iso shirikuita kuti vamwevati, sino shaisa mfunzo ze gorerino chiremera. Vamwevana wakawani kwa vaine bepa refunzo ze masomu, kana kuti mes kwa zimba pamwene pa Bigita Fachu Secondary School kupigita sondora pera. Basi mnurani ze mfunzo munyika, re Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC, rakabwisa basho ku ekuti, tiri kuongorora nyaya idzi, uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Nicky Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho. Uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheParenyato Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancer Safe, Dr. Anna Mary Nyakabau, vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka Cancer Safe nemamwe mabazi vachibatsirana ne Ministry of Health Parenyato Hospital nevanodawo kubatsira mapharmacists nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachiitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheParenyato Group of Hospitals Dr. Notando Mtizira,
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maererano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi wayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vati vapa mishonga yeTamoxifen vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspreada fast iunzwewo fanike zvinongoitwawo mumwe madrugs aya in other countries kana vabhadhara cancer drugs, but isusu zvokubhadhara zvekuti hai zvirikutidhurira paupenyu. Vawandise michina yakawanda maregions, hazvidetse one kuBulawayo, one kuKamutare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kuti mushina wakafa unozvinzwa sei.
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze,
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho, uyezve nekuunza mishini mitsva, and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheParenyatwa inonzi chabatsira vanhu mazana matatu nemakumi maseve kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiro mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer awareness month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, the VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo iwo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanove murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhaure Associated Press rinoti vanhu vane ruzivo nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handi yatisina zvitakisira hatina. Ndiyo yachaka kudhura zvekuti masati keji hatitombomagoni kana sati keji chaiga yatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvekuti isitakura, inoratidza zvekuti ichaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvizvi dziri kupwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyang'anya kwakare kwagutu kumasvingo. Ava noti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakatoderedzirwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzezvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumadhevha, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeye munakamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro, nokuti nguva yekurima haisiinei. Asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoguva handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi, haiwa isekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi wakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Chagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50 kg yefotereza yerudzi rweCompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50 kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica gumi nemashanu kuchitiwo makirogiramu gumi achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi Ivhanzi Dzininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio asi rekuzvarwa naro achinzi simba rashe Abel Pio.
Ya, zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaibva professional recording ndopandakazotanga mugore ra 2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazovese vanozvitambira, havazovese vanosapota, vamwe vanodzikisira. Asi wakachifambei fambei nendima yacho, mushure mekunge wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ane chinangwa ichi nechino, saka havazovese vanoapreciata, havazovese vano, asi varipo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry room?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music. That's why muchiona kuti tichiramba tichi promotion. Mapromota atinawo, usually mapromota atinawo munyika medu ndiye kutongo vanongo vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirireirirei handiyo vanoda kushanda navo. Usati watirirei, zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything kuti ndiise zvinhu zvangu online. Everything need money.
vanoda kukubata vanokuwana ikupi?
Ya vanoda kundibata ma social media handles, it's POZW spelled P-I-Y-O ZW. Ku Facebook, ku YouTube, kwa channel inazi POZW also. Then number mboja runare 0771-126-102.
Kamuno da kubudao na kumdariro ndekapi?
Kanichabuda na kumdariro kano zitom tom. Kwira oti shwakandi momo tera, shwakandi janya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi Pio rekuberekwa achinzi Simba Rashe Abel Pio achirova musambo weAfrofusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tangwa achitsanangura muhurukuru yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato rezano PF, uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaema seNomunangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaemarson Munangagwa havasi kuzokwikwidzwa pakongresi iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana.
Tabatashka kumagume chirongwa chedu cha nasi, anukunika ene mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, nduksia mina, geino, kumedisairi.